Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 25, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dzekuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvino muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva rechina vari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani anodyidzana nawo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri yasara yemakwikwi eAfcon. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva rechina vari kutungamirira chirongwa ichi kwamutare vachiti hapana matambudziko avari kusangana nawo kunyange hazvo vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyi vachiri vashoma. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevakoti vari kutungamirira chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 amai Otilia Mukushira vanoti urongwa hwavo huri kufamba zvakanaka kwazvo sezvo vanhu vari kuuya nehuwandu.
Vanhu vari kuuya vanhu vakanga vasiri kunyatsokuziva kuti tichange tichitanga kudini kubaya musi weMonday. So on Monday it was a holiday. Vanhu vakauya tikabaya over 50 people. Zuro people vakazotanga kusensitiza vanhu tichivadzidzisa nezvesinofarm vaccine. Ivo my health workers vakuuya nekuda kwokuti vanhu vanga vaine pfungwa dzekuti zvakasiyana siyana pamusoro pevaccine nekuda kwesocial media yedu, asi nokuti tavapa zvidzidzo pamusoro pesinofarm vanzwisisa vamwe vachona vari kuuya. Tenauti yakanaka.
Amai Mukuchira avo vanoshanda pachipatara chikuru cheVictoria Chitepo Provincial Hospital vanoti kubva nemusi wemuvhuro havasati vasangana nematambudziko mubasa ravari kuita.
Kubva patakatanga kusvika nhasi hapana zvinetswa zvakanyanya hedu zvatatisasangana nazvo, asi mivhunzo iripo nokuti vanhu vanonga vachida kudini kunzwisisa kuti nai vaccine iri zvarinonzi rakazodai chii chiri kuitika. Sobva tatsanangura kuti aiwa zvamunonzwa pasocial media hazvisirizvo, vaccine redu rinofamba so. Vanhu vanobva vatanga kunzwisisa.
Amai Mukuchira vati sezvo chirongwa ichi chakanyanya kunangana nevashandi vekubazi rezveutano, vanhu vari kubayiwa nhomba iyi muzvipatara zvose zviri muguta uye nekunze.
Sezvo chiri chirongwa chemahealth workers chakatageta mahealth workers, chirongwa chiri kuitirwa pano pamutare provincial hospital pasa kubva district nekumaclinics. Pese panoshandira mahealth workers ndo patiri kushandira, ndo pari kuwanikwa chirongwa ichi.
Baiwa nhomba yeCOVID-19 ndimuzvare nyashandi kudze avo vati vakatanga vachitya kudzimara vazoshinga pavakaona vamwe vavo vachibayiwa nhomba iyi zvisina dambudziko.
First ndaitya because ndakatanga ndatombomirira mafriends angu kuti abayiwe. Ndakatombomonita vakabayiwa from Saturday ndichiona kuti vari sei. So ndazotora decision kubayiwa nhasi. I think it's actually wise for people kuti vaitwe vaccinated because tinozovabatsira pamberi apo for this vaccination.
Meya wemutare vaBlessing Tandi vati kanzuro yavo iri kutsigira chirongwa ichi nekupa zvivakwa zvayo kuti zvishandiswe muchirongwa ichi.
Famba ichibaya vanhu kana ichivaccinata vanhu mumaareas avo avanenge vari tichatoda kuti vanhu vedu vabve apa maworkstations avo. So tinongoti tikakutosva paworkstation tovaccinata vanhu varipo.
Seven haina kukwanisa kutaura nachiremba mukuru wedu padunhu remanikaland Dr. Simon Nyadundu kuti inzwe huwandu hwevanhu vabaiwa nhomba mudunhu rose remanikaland. Dunhu iri rakapiwa mishonga yeSinopharm zviuru makumi maviri nezvisere kana kuti 28,000 iyo yakatoendeswa kumatunhu madiki gumi emumanikaland. Kunyange hazvo amai mukuchira vachiti vanhu vari kuuya kuzobayiwa nhomba vakawanda, bazi rezveutano rinoti rakabaya vanhu zviuru zviviri nemakumi manomwe nevana nezuro kana kuti 2074 munyika yose. Izvo zvakasvitswa nezuro huwandu uhu pavanhu zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 7872. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabayiwa kusvika pari zvino mudunhu guru rega rega vanosvika mazana manomwe nemakumi masere hunova huwandu hushoma. Pakatariswa kuti Zimbabwe ine matunhu madiki makumi matanhatu nemaviri. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yomubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti kushomekwa kwevashandi vemubazi rezveutano vari kubayiwa nhomba iyi kunoreva kuti vanhu vakawanda havazi kuvimba nemushonga uyu.
Vashandi vemuministry of health nevama health workers vari kuzungurira kuuya kuzobayiwa nhomba yeCOVID-19 nechikonzero chokuti havana shuwa nazvo kuti nhomba iyi yakanaka here, inopa immunity yakanaka here uye zvekuti iri safe here. Havana shuwa nezvinhu zvese zvinobva kuChina, idambudziko iroro.
Apo chirongwa chekubaya vanhu chiri kuenderera mberi, vanhu vasere vakafana chirwere cheCOVID-19 nezuro munyika yose uye vamwe vanhu makumi mashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare kusanganisira vatatu vemudunhu reManicaland iro rave nevanhu zviuru zvitatu nemazana matanhatu nemakumi masere nevapfumbamwe 3689 vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera. Dunhu iri rava nevanhu zana nemakumi masere nevasere vafane COVID-19. Zimbabwe yave nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mashanu nevatanhatu vaurayiwa nechirwere ichi uye vanhu vabatwa neCOVID-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu 35,960. Takamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Vechidiki varokurudzirwa kuti vafunge zvakadzama kuitira kuti vavambe makambani avo senzira yekuzvisimudzira munguva ino yeCOVID-19 sezvo iri kupawo mikana yekutanga mabhizimisi matsva. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa navaAgri Musavengana avo vane kambani yavo muHarare yekugadzira fenicha nekupenda dzimba. VaMusavengana avo vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vakaremara. Vanoti kunyangwe COVID-19 yasunga zvakawanda muupenyu hwevanhu, vechidiki vanofanirwa kufunga zvakadzama votanga mabhizinesi asingavhiringidzwi nedambudziko rechirwere ichi.
Ndinokurudzira kuti kuita product, kugadzira maproducts ako kwakanaka kugona kugadzira maproblems evanhu, nokuti business is about solving maproblems evanhu. Munhu haana pekugara mumba anoda situru. Kurati is a problem ye hana yo kuti arugara mumba but hana sturu. Ndokuti achatsvaga kunogadzwa sturu. Sturu ndo chinhu ndodambudziko rainaro rari kuda.
VaMusavengana vakadzidzira mabasa emaoko ecarpentry paruwa rehabilitation center. Vanoti pavakatanga kambani yavo kuSunningdale vachizoenda kuWaterfalls kwavave zvakanga zvisiri nyore.
Kana uri pabasa dzidza magadzirirwo emaproducts ekambani yauri kushandira, usatarisira muhoro chete pay chete but tsvaga ruzivo rwemaitirwo ezvinhu. Tarisa mamasages ese anoitwa pabasa rauri kushanda iroro, nekuti ndo zvichazokubatsira kana wazosiya kuti uzotanga kuita maproducts angachigadzirwa nekambani yawaishandira.
VaMusavengana vanoti vari kusevenzera makambani makuru kana muhurumende havafaniri kuvarayirwa, asi kuti vanofanira kuve netarisiro yekutangawo makambani avo vakazvimiririra.
Pandakatanga ndakanga ndisina even matools, ndanga ndisina matools akakwana. Ndaigadza zvinhu zvakaita semastools, ndaigadza zvinhu zvakaita semapushing tray, maitems madiki because semunhu aigara muone room. Ndanga ndisina workshop but munhu aigona kuzoona item obva ati manhakira akaita item iri diki, inini ndiri kuda kitchen unit. Munhu uyu ruoko uru runogona kuburitsa chinhu chakanaka, nokuti manhakira akaita kaitem gadzira kakarika diki. Kuri hawa temu nwenengu nabulisa basa lakanaka.
Vamu savengana, avo vanu zivikanu wa munara unda mavagere, pamusoro pekuri machibage, pandima yaka kura zvikuru vanoti. Vane makambani avo hawafanire kumira nechinu chimwe chete. Vanoti ozwe kare, vabereke vane vana vakare mara, vanofanira kuwa kuru zira kuti vabudirire muupenyu.
Shandiri nasi, apana changu, patindoshi tindi, ndia mai wangu. Because makudzira wakandita, vanakundi kudza wachiti mwana wangu wakare mara, saka angagari kumbra wangu wachita basi. Wakandi kudza, ndichi kombita na mazi koma angu, tichenda kumunda, tichishanda. Saka zokuru ima izi, zakatukura zili mandiri.
Mudzimai wavo, amai tsitsi musavengana vanoti, madzimai evarume wakare mara, vanofanira kuwabatsira mukusimu dzira mabasa avo.
Ini ndinokwanisa kupenda, kana kuri kundotenga zvinhu, kana kuita ma quotations, ndinokwanisa kuenda, chibatsirana nemurume wangu, kapane zvoda kundotengwa, ndinokwanisa kumhanya ndichindotenga, ndava kuziva zvizhinji zvima hardwares. Ndava kuziva kuti zvinodiwa zvakaita sei. Iveni mabhodz ndava kuziva kuti anodiwa akaita sei.
Amai Christine Shayamano vemuwaterfalls vane chivakwa chakanaka pamba pavo chakagadziriswa navamusavengana.
Iyo kitchen yakabviswa namusavengana munomu yakanga yakaitwa nemunhu ari able bodied. But it was this one is much better, much, much better than yandanga ndinayo. Saka vanhu vane urema musavatarisire pasi. Ngativatarisei nechipo chavainacho because they are very talented. And kana vachiita basa ravo vanoita nemoyo wavo wese.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti, dambudziko reCOVID-19 rakavhura mikana mumamwe mabhizinesi. Akaita sekushandisa madande mutande, mukuita zvidzidzo, kuita misangano nezvimwe, vanhu vasina kuungana panzvimbo imwe chete, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Vanorarama nekutenga nekutengesa varikuyambirwa kuti varuke mazano anoita kuti vakwanise kuwana mari munyika kana kuuya nemazano ekuti vangadiridza sei mari dzekutakurisa zvinhu zvavanotenga munyika dzakapoteredza Zimbabwe idzo dzirikwidza mitero yezvinhu zvavanotenga munyika idzi. Shingirai Madondo anotipanya inotevera.
Kurudziro iyi yaitwa nenyanzvi dzeupfumi pamwe chete nevakuru vakuru vemasangano anorira kodzero dzevanorarama nekutenga nekutengesa munyika. Apo dzihurumende dzeSouth Africa, Botswana neZimbabwe dziri kukwidza mitero inobhadharwa nevatengi. Kubva musi wa1 kubvumbi gore rino, Botswana iri kutarisirwa kukwidza mutero unobhadharwa nevatengi kana kuti value added tax kubva pazvikamu gumi nezviviri. Kuenda pazvikamu gumi nezvina uko South Africa iri kutarisirwa kukwidza mafuta edzimota nemimwewo mitero. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru mukambani yeBotswana Insurance Company Limited vaNewton Jazire vaudza Studio 7 kuti kukwidzwa kwemitero kuchaita kuti vanotenga nekutengesa vave panguva yakaoma.
Zvinoreva kuna cross-border trader ndezvokuti zvinhu zvavaitenga nepraisi yakadzikirwa zvaakuzokwira mutengo. Saka zvakwira mutengo kudero zvoreva kuti pazvinondosvika kuZimbabwe zvapedza kubhadhara majuti neinei zvinodiwa pabhodha. Zvinhu izvozvo zvichange zvaakudhurira maZimbabweans zvakanyanya. Zvagara zvichidhura, zvagara zvichitengeswa muZimbabwe nepraisi yakakwira kudarika yazviri kuBotswana, kuSouth Africa, kuNamibia nedzimwe nyika. But zvino kana mutengo yokwira kuno kwacho kunana Botswana nana South Africa zvinoreva izvo kuti kuZimbabwe ikoko munhu achange achitenga anenge achitenga nemutongo wepamusorosoro.
VaJazire vaambire vanotenga nekutengesa kuti vatsvage zvimwe zvavangaita munyika pane kunohodha kunana Botswana, South Africa, Namibia, Mozambique kana Zambia.
Ndo kwatinofanira kuisa pfungwa dzedu dzose tichibatana tiri pamwe chete seZimbabwe. Hondo yedu yatinayo ndeyekuti tinoramba tichifunga nezvepolitics nekufunga nezveupfumi hwenyika. Saka tinofanira kuti tidzokere panguva yatatiri kare tigokwanisa kugadzira zvinhu zvedu kubva muvhu rakazara munyika medu rakanaka rinogona kutiitira vana kotoni. Tinotenga zvinhu zviri second hand zvemachina isu tichigona kuva nezvinhu zviri original zvagadzirwa munyika medu.
Ndokuda kwokusamira zvakanaka kwoupfumi munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zvangazorarama nekutenga nekutengesa midziyo inobva kune dzimwe nyika senzira yokuzviraramisa. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation waSamo Wadzai vati kukwidzwa kwemitero uku kuchagadza vatengi nevatengesi pasi. wawadzai watisangano rawo riri mubishi kutaurirana nehurumende dzenyika dziri mudunhu riri muchamhembe kuAfrica kuti varutsire nengo dzavo mitero.
Ende kana pane zvinoitika kuti paite hurukuro dzokuonesana kuti zvingafambiswa sei, isusu seviseti tiripo kuti tione kuti tingaita hurukuro idzodzo sei, sekuzwa kwamunoita. Boka redu rakuwanikwa mune nzvimbo dzakawanda muSouthern Africa, kutasanganisira kuNamibia nekuSouth Africa. Saka tinogona kungotorawo mukana uyoyo kuti tikwanise kutaura neutungamiri wekuBotswana kuti pasa mitengo iyi isanyanya kukwidzwa. Sekuzwa kwenyu kuti tikwanise kuunza zvinhu zvokutengesa muno muZimbabwe tinorarama tichibva nekune dzimwe nyika, ndokwatinokwanisa kundotora zvinhu zvikwanisiro zvedu zvokutengesa.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati vayasvika nguva yekuti vanotenga nekutengesa vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru nekuti chara chimwe hachiswanyi inda.
It is a good idea for cross-border traders.
Zvingave chinhu chakanaka kuti vanotenga nekutengesa kuti vatenge zvinhu zvavo vozounganidza kuti zvitakurwe pamwe chete vachishandisa marori, izvo zvingavarerukire mumari yavanoshandisa pakutakura zvinhu zvavo.
Gwaro rakaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat svondo rakapera rinoratidza kuti inflation yakawedzera kubva pazvikamu zvina zvine zviga makumi maviri nezviri kubva muzana muna zvito gore rapera kusvika pazvikamu zvishanu nezviga makumi mana nezvishanu kubva muzana muna ndira wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguwa yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vasina mabasa vari kuda rubatsiro rwemari vakadzikira svondo rapera. Izvi zvaburitswa nhasi nebazi rezvevashandi muAmerica. Kudzikira uku kunofungidzirwa kuti mucherechedzo wakanaka munyaya dzezveupfumi muAmerica panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kudzikira. Hurumende yeAmerica inoti vanhu mazana manomwe nemakumi matatu ezviuru kana kuti 730,000 vakanyora vachikumbira rubatsiro svondo rapera. Uwandu uhwu huchinzi hwakadzikira nezana negumi rezviuru zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vakanyora kuti vanoda rubatsiro masvondo maviri apfuura. Kuvandudzwa kwegwara reAmerica nehurumende yava Joe Biden parubatsiro kuEthiopia husingabate nyaya yegakava redhamu reGrand Ethiopian Renaissance kunonzi nenyanzvi mucherechedzo wekuti ukama hweAmerica neEthiopia hwakamira sei. Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakamisa zana remamiriyoni emadhora semari yerubatsiro kuEthiopia muna Gunyana 2020 vachiti mari iyi ichapiwa Ethiopia kana ichinge yabvuma nhaurirano dzinotungamirirwa neWorld Bank nebazi rezvemari muAmerica nezvedhamu iri pagakava riripo pakati peEthiopia neEgypt parwizi Nile. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa chero nguva kuti vavedzere kana kubvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe nemakambani avanodyidzana navo. Asi vane ruzivo nezviri kuitika vanoti zvirango izvi zvichawedzerwa sezvakangoitwa neBritain neEuropean Union, nekuti hurumende yeZimbabwe haisi kuita zvakakurudzirwa nehurumende yeAmerica zvekuvandudza mitemo, kumisa nyaya dzeuori, kugadzirisa nyaya yeminda nezvimwe. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kuita zvakawanda richipomera vanopikisa mhosva yekupesvedzera vaBiden kuti vatemere zvirango. Vanopikisa vanoti havanei nemuchato wedhongi nebere, vachiti ZANU-PF ndiyo yega yakavimbisa kuvandudza zvinhu zvayaikundikana kuita. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi uye Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMavhinga.
Pane zvinoda kuti zviitwe kuvandudza mitemo nezvimwe kuti Zimbabwe ipinde musarudzo dzakanaka, dzejejetere dzisina mhirizhonga mugore ra 2023. Chekutanga zvakakosha kuti sangano rezek vatungamiri varo vange vari vanhu vanogamuchirwa nemhuri yese yeZimbabwe uyezve nemapato akasiyana siyana ezvematongerwo enyika kuti vanoita basa ravo vakamira pachokwadi samutongi gava maenzanise vasina kuvakarerekera uyezve kubisa mauto ari mukati mesangano rezeki vachiri kushandira kuchiuto nekuti kuvapo kwemauto muzeki kunoita kuti basa rezeki risaremekedzwe uyezvewo mimwe mitemo yese ingaitwa ngazviitwe paine kutenderana nekuonesana venevemapato ezvematongero enyika akasiyana siyana kwete chete kungoti zvinenge zvataurwa nezeki ndozvonzi zvinoenda mberi patiri iko zvino kana kuri kunzi nyika yezimbabwe yaenda kusarudzo nhasi zvinenge zviri pachena kuti hapana mutsauko pane sarudzo dzakaitwa muna 2018 kana 2013 kana 2008 pachiri nebasa rinoda kuti riitwe kugadzirisa mitemo kuti pave nejetetere vemasaisai vekutepfenyura vatepfenyure vakamirira mhuri yese yezimbabwe kwete kurerekera kudivi rezanupf
pindurai tinzwe vamugwadi
zvagaro zvinozikanwa kuti pose panoita sarudzo dzose dzinoitwa nejekerere munyika yezimbabwe mapato anopikisa achishanda nezvipoka zvamaorganization anoti akazvimirira oga community society vanoshanda pamwe chete kutsoropodza sarudzo idzi vanoshanda pamwe chete kuti vafurirane nekunyengerana kuramba zvabuda musarudzo vanoshanda pamwe chete kubatana nenyika dzekumadokero kutsoropodza sarudzo dzinenge dzaitwa muno munyika yezimbabwe izvi vanozviita vaine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa nyika ino zvirambe zviripo saka nyaya yavo hainei nekuti sarudzo dzaitwa nejekerere haisiyo kuti sarudzo dziitwe pamhene nyaya yavo ndeyekuda kuti zvirango zvoupfumi zvirambe zviripo nokuti ndo zvavanotemba nazvo zvirango zvoupfumi zvakaiswa vachitarisira ivo kuti zvichaita kuti vana vemuzimbabwe vaomerwe vamukire hurumende yavo yezanupf asi izvi hazvina kuitika saka hazvitishamisi vatungamiriri vezeki vakaita sana mai Chigumba vose vanozikanwa kuti vanhu vanoshanda vasina kwavakarerekera vanhu vanoshanda basa ravo rinova basa rinorwadza kwazvo kuti riitiwe asi vanoriita namazvo vachiitira kuti utungamiriri hwenyika hunge huchiratidzira zvinenge zvakabva kuvanhu tine utungamiriri huripo hwebato redu rezanupf asi pose kunyange pavanodyiwa sarudzo havabvumi vanhu vemdc havabvumi nevemacivil society ava kuti vadyiwa musarudzo
vamavhinga todzoka kwamuri
sarudzo dzakaitwa muna 2018 vanhu vazhinji mhuri yezimbabwe yakaona mauto achidirwa mumigwagwa musi wa1 August achipfuura vanhu vanodarika vatanhatu vachibva vafa ipapo zvese izvi zvakaitwa muzita rehurumende ndo zvatiri kutaura kuti kana mauto achipindira nenzira dzakadaro mune zvematongerwo enyika hapana jechetere rinenge riripo nekuti kune vamwe nyaya iri kutaurwa navamugwadi tafadzwa yekuti kune zvirango zveupfumi hachisi chokwadi zvirango zviripo zvakatemerwa nhinhi vanhu vashoma shoma vanotungamira kudivi rezanupf vaitungamira pane zvekutyorwa kwekodzero
vamugwadi petai chirongwa chedu
tinozviziva kuti nguva ino January, February, March inova first quarter of the year ndo panogara dare reUnited States of America rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika richizama kuwedzera zvirango zveupfumi panyika yezimbabwe tinozviona zvichiitika izvozvo ende hazvitishamise kana nyaya idzi dzodzokororwa nekuti nguva inoiyi vanenge vakamirira kuti zvirango izvozvi zviwedzerwe kana kuti zviiswe sezvavari kufara nazvo kana zvaiswa muchaona vanyarara nyaya dza1 August apa tinoziva kuti what they are doing is an attempt to lobby the new president of the United States of America vaJoe Biden kuti varambe vakaomesera nyika yezimbabwe vasava nemukana wekuchinja policy onezimbabwe kana kubvisa zvirango zvoupfumi
mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vachitaura vari parunare muharare manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vari parunare kubritain murayiridzi wechikwata chenhabvu chezimbabwe warriors zdravko logarosic Adoma vatambi avo anoda kuti vamuitire basa mumitambo yeAfcon neBotswana neZambia. Mike Okariati anotipanya inotevera.
Hapana shanduko yakakura pachikwata chashevedzwa nechakatamba mumitambo miviri neAlgeria. Kunze kwevatambi Brandon Galloway, Admiral Muswe, Tabani Kamsoko, Tatenda Mkuruva, Tendai Jerira na Romario Matare avo vachabatana nevamwe. Vatambi vagara muchikwata ichi kwenguva refu Prince Dube, David Moyo, Jimmy Dzingai, Mabilas Nakamba, Kama Billiard, Knowledge Msona, Kudam Mahachi, Teenage Adebe, Tendai Darikwa, Masha Omunetsi, Alec Mdimu, Tino Kadewere na Ovid Karuru. Vadaidzwawo zvekare kuzoitira nyika basa mumitambo yakakosha iyi. Jordan Zemura, Victor Kamuka, Buthelezwe Nguwe, Tafadzwa Rusike, Nox Mtizwa, Divine Lunga na Terence Jugamanja. Ava vari kutamba zvinodakadza kuzvikwata zvavo vapiwawo zvekare mukana wekutambira chikwata chenyika ichi. Vatambi vanotambira zvikwata zvemuno Arius Banda, King Nadolo, Brian Badza, Farao Matare na Shadrick Nyawa vaonekwawo kuti vazorwira nzvimbo yekumirira nyika. Manager Maurias va Wellington Pandare vati vane chivimbo chekuti vatambi ava vachabata basa ravo nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatira basa kuti saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvo ende tiri kutarisira zvakawanda pavari.
Mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vati vachevedza vatambi vakati wandei kuitira vachakundikana kuuya nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iruda vatambi ava pamitambo miviri yemunzira yeAfcon 2021 iyo iri kwomusi wa22 kurume neBotswana nemusi wa30 kurume neZambia. Parizvino Zimbabwe iri pachinhano chechipiri nemapoints mashanu, mapoints mashanu pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Botswana ine mapoints mana, Zambia ine mapoints matatu, kwasara mitambo miviri chete kuti mitambo ipere. Zvikwata zvivere kubva mugungano iri ndizvo zvichaenda kumafinari ayo achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheWomen's Round Table na 8pm tirikutarisa zviri kuitika pasi rose munguva yekurwisa dambudziko reCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Chirongwa chekubayiwa nhomba chinopinda muzuva rechina, vari kutungamira chirongwa ichi kwamutare vachiti chiri kufamba zvakanaka. America yotarisirwa kuwedzera nerimwe gore zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru pamwe nemakambani avanodyidzana navo. Zimbabwe inodoma chikwata chichange chiri mumitambo miviri yasara yemakwikwi eAfcon. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuhisika tisenda baku VOA.